Chekutanga ndinoda kuti dzidzo huru yandaona mukutanga basa kwava Trump inyaya yekuti kunyangwe vanhu veruzhinji vemuAmerica vari vanhu vaipesana nava Donald Trump vakaratidza kuti havana kufarira makampeiniro nematauriro ava Donald Trump zvikuru sei zvakanangana nemadzimai nevanhu vanobva kunyika dzechiIslam uyezve nevamwe vanhu vose vasiri zvizvarwa zvemuAmerica. Ndaona kuti pakaratidza kuti kana pachitaurwa nezvedhemokirasi kana kuti rutongo rweruzhinji muno muAmerica zvinosevenza nokuti kunyangwa izvozvo vanhu vasina kufara nazvo vakakwanisa kuenderera mberi nekuvagadza yatinoti iyo transfer of power nekuvapa basa ravo kuti vawane mukana wokunge vachitonga United States for the next 4 years.
Munoona vaTrump vachizobata sei hwaro hwavo hwekunze kwenyika, takanyanyotarisa Africa, zvikuru saZimbabwe.
Maonero angu zvakare mukuuya kwavaTrump pachigaro ndeyekuti hongu hatisati taona kuti vachange vachiita sei maererano nekuchinja kana kushandura yatinoti foreign policy yavo zvakanangana neAfrica kusanganisira Zimbabwe. Asi mufungo wangu ndewekuti nekuda kwekuti vaTrump munhu anofarira zvemabhizimisi, munhu anoda kushandisa mari pane zvaanoona kuti inoburitsawo imwe mari, ndiri kuona vari munhu wekuti zvinogona kuita izvo kuti vanogona kutarisira pasi nyaya yerubatsiro rwekubatsira Africa in the name of aid, vachida kuedza kukurudzira kuti kana vachienda kuAfrica ngazvive zvinhu zvinoita kuti America iwane mabhizimusi, zvive zvinhu zvinoita kuti vakwanise kugadzira mabasa for Americans. So ndiri kuona inini kuti zvinhu zvinogona kuitika kuti maonero ava Donald Trump anogona kukanganisa mamiriro akaita aid pari zvino, zvichisanganisira zvakare nyaya yekukurudzirwa kwekodzero dzevanhu. Handioni vaTrump vari munhu anoda zvikuru kuramba achivandudza nyaya dzekodzero dzevanhu, asi kuti munhu akaringana nezvamabhizimisi kuti paanofungira kuti zvinogona kubatsira America mukuedza kugadzira mabasa uye upfumi hwenyika yavo, munhu anogona kunge achitarisira pasi kodzero dzevanhu pasi rose.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe pane zvatiri kuona imo muno muAmerica?
Zvakangokosha kuti vanhu kana tichivaka nyika ngativake nyika tiri pamitemo kana kuti tsungo kana kuti masystems atinoziva isusu, kuti kunyangwe nyika ichizotongwa nemunhu watisingatrusti kana mhengera mumba chaiyo chaiyo, tinenge tine tarisiro yekuti masystems iwawo achakwanisa kudzoreredza munhu iyeye